Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 18 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMozambique vaPhilip Nyusi vati Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwemutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. Zimbabwe Parks and Wildlife Management kana kuti ZimParks nesangano reInternational Fund for Animal Welfare vosaenderana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica yekubatsira kuchengetedza mhuka muHwange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMozambique vaPhilip Nyusi vati Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwevaive mutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. VaNyusi avari kushanya muZimbabwe vataura mashoko aya pachiitiko chekutara zvemutemo pachaiswa chiumbwa chavaMachel. Ichi chiumbwa chichaiswa panzvimbo yeMuseum of African Liberation iri muHarare. Chiumbwa chava Samora Machel chichadzikwa senzira yekuchengetedza nhoroondo yavo. Chirongwa ichi chinonzi chichaitwa nemari inobva kuhurumende yeMozambique seimwe yenzira dzekudzikisa nekusimbisa ukama huri pakati penyika iyi neZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe navaNyusi vazoonawo kusainiranwa kwezvibvumirano zviviri uye vaendawo vakanoona zviratidzwa zvemabhizimusi zvenyika mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Chakanaka kuti vavakidzani vadyidzane, vanhu vakabatsirana kuhondo vadyidzane, zvibvumirano zvekuita bhizinesi ngazvinyorwe. Asi tipote tiziva kuti isusu neMozambique tinoshanda mashandiro akasiyana. Chatinganyanya kukoshesa mukoma Jonga ndechekuti tiwane magetsi kana magetsi kuno achineta, nekuti kana magetsi edu achidhura achineta kuita, kana tichikwanisa kuti tichitenga akachipa kuMozambique, aiwa chibvumirano chakadaro chakanaka. Zvekuti tiwane mukana wekuti tinotora zvedu zvinhu zvedu zvino mungarawa dzekubheira nekumaputu, nokuti padyo kupinda kuDurban. Kana zvibvumirano zvichinyorwa zvakadaro, aiwa zvakanaka.
Saka neimwe nzira muri kuti imi kushanya kwavaNyusi kwakakosha kunogona kuwanisa nyika magetsi nezvimwe zvamuri kutaura zvekutakurwa kwezvinhu nekufambiswa kwezvitima?
Chipo ndechekuti kana vatungamiri venyika vachiuya, kana nyika yakarongeka, vanouya nevari bhive bhizinesi vacho. Asi ndatinyatsotsanangura kuvateereri kuti madyidzano eKabora Basa neZesa ndeve bhizinesi. Kana vanomanaja Kabora Basa hydroelectric power station vachiti tauti kana tiipa Zimbabwe magetsi votibhadhara mari in cash in advance, kana isu seZimbabwe tisina mari yacho, hapana chibvumirano chingaitwa pakati pavaNyusi navaMnangagwa, nekuti ndezvebhizinesi. Kana Mozambique Ports Authority nanaZimtrade vakabata vari represented mumadelegation acho, zvinofamba. Asi kana zviri zvepolitics zvekunyeberana chete, aiwa hapana chinofamba, kungotaura chete.
Kune vamwe vanoti zvibvumirano zvanyoreranwa nenyika nedzimwe nyika zvawandisa, asi chinozobuda chichibatika hapana. Munotiwo
apo tinenge tiri chokwadi nekuti kana ngatizive kuti zvibvumirano zvakawanda. Tine zvibvumirano zveAfrica Free Trade Area, kune COMESA, kune SADC, bilateral relations acho maginuzi akawanda. Chiripo ndechekuti parliament yedu haikwanisi kunge ichibvunza mibvunzo. President Mnangagwa vachidaidzwa kuparliament naminister of trade maisekaibvunza vachidaidzwa vachibvunzwa kuti kupotiki nezvibvumirano zvamakaita kubva 2018 zvakamira sei, value proposition yacho chii nezvese hazvisi kuitwa. Saka hatingazive kuti chii chiri kubvumirana nokuti urombo huramba huchingokwirira. Chikafu chiromba chingodhura, mari yedu inoramba ichingodzikira, utongi hwenyika hwejekerera hakuna. Saka tisi kuona kuti vagari vezimbabwe kuti zvibvumirano zvacho zvakamira sei. Asi zvandataura ndezvekuti kana tisati taziva zviri muchibvumirano chacho, zvinonetsa kunge uri kupopata chinhu chausingazivi.
Kwauyawo kutarwa kwenzvimbo ichaiswa chiumbwa chevaive mutungamiri wemozambique vaSamora Machel, munoti nedanho iri?
Chokwadi ndechekuti isu zvanditaura mukoma zvinoda kuti hapana takaipa kuti vange vanhu vakabatirana mhondo vange vachikudzana. Asi izvi zvese tombi izvi taneta nazvo hazvina kana basa, hazvitibatsiri, hazviunze mari. Takaparadza mari tichigadzira chitombi chambuyaniyanda muna Samora Machel, imomo ndo maidi muna Samora Machel wake imomo. Asi zvitombi hazvibatsiri, handizvese takazvibvisa zvana Rhodes zina Deblinch zvoda zviripo. Zvokutaurana zvinibarekin museum zvinobatsira vanhu vehiti, asi hazvitibatsiri kutunzira chingwa kana kutipa mabasa. Kuparadza nguva nekupedza nguva yevanhu vezimbabwe.
Vanoongorora zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka yeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks nesangano reInternational Fund for Animal Welfare vasainirana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$50 million yekubatsira kuchengetedza mhuka kuHwange National Park kwemakore makumi maviri nemashanu anotevera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZimParks Vatina Shefarao vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo neIFO unotevera mushandira pamwe wavange vachiita nesangano iri kwemakore mashanu kuHwange National Park kwekare. Vati chirongwa ichi chichabatsira zvikuru pakuti ZimParks iwane zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanochengetedza mhuka zvakaita semotikari nezvimwe.
Kunotibatsira nekuti tinge tisina mari yekuti vanhu vakwanise kufamba vacharisa kunoti hakuna here varikuda kuvhima mhuka zvisiri pamutemo. Tinenge tichikwanisa kuwanawo motikari dzekushandisa, tichiwana mafuta. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vachipota vachiendawo kwatingatiwo kumarefresha kof kwavanoendawo vachinodziswa zvinyowani, kushandiswa kwemishina ichizvino zvino, madhroni nezvimwewo zvakawanda zvavatinenge tibatirana navo kuita kuti mhuka dzedu tichengetedzeke.
Vati pasi pemushandira pamwe wavakaita nesangano iri vakakwanisa kuvaka imwe kamba inogara vanochengetedza mhuka kana kuti magame rangers kunzvimbo yemakona muHwange National Park mekare, pamwe nekuti vanogara pedyo nenzvimbo iyi vawane cheuviri, izvo zvaderedza zvakanyanya kuvhimwa kana kuurayiwa kwemhuka zviri kunze kwemutemo.
Mukatarisa muHwange National Park taane makore angangoita iwo matatu pasina nzou imwe chete yakavhimwa zvisiri pamutemo. Izvi zvimwe zvezvinhu zviri kutibatsira kutichengetedze mhuka. Pano nepapo panoitawo matambudziko, asi makore mairi matatu apfuura hatina nzou yakaurayiwa zvisiri pamutemo nevanovhima zvisiri pamutemo.
Mutevedzeri wemutungamiri wezvirongwa zvepasi rose pamwe nenyaya dzekupiwa kwerubatsiro muIFO vaJimio Mandima vati zvichitevera chirongwa chavo chekutanga chemakore mashanu neZimParks vaona zvakakodzera kuenderera mberi nechirongwa ichi. Vamandima vatiwo chibvumirano chekushanda vese kwemakore akawanda kunobatsira mukusimudzirwa kwenzvimbo yeHwange National Park nenharaunda dzakapoteredza kwenguva yakareba.
Bvumirano yekushanda tese kwemakore akawanda kudai inoitira kuti tikwanise kusimbisa basa remarangers kuchengetedza mhuka, tigadzirise dzimba dzinogara vashanyi kuHwange National Park matourists, tisapote maranger nevaresearch kuchengetedza uwanikwa hweZimbabwe, pamwe chete nekubatsira kugarisana kunoita vanhu vanogara munharaunda yeHwange nemhuka mucampfire area. Tinotarisirazve kuti nguva yakareba inotibvumira kuziva kuti nzou dzedu dzinofamba kufamba dzichienda kupi toona zvekuti ma developments anoitwa muma communities ara around angaitwa sei tichizotarisa zvenzira dzeclimate change kuti mvura inoma muhange inokwane here kuti nzou nezvimwe zviwanikwa zvirimo zvirarame kusvika pakupedzisa
mutori wenhau anonyora zvekuchengetedzwa kwemhuka zvakare ari mupepeti webepa nhau repadande mutande reconserve zim vajohn castim vaudza studio 7 kuti chibvumirano ichi chakakosha zvikuru nekuti chichabatsira zim parks nezvikwanisiro sezvo yange ichitatarika kuchengetedza mhuka zvikuru sei kunzvimbo yakakura seWange National Park
izvi zvinobatsira kuedza kudzikisa nyaya dzekuurayiwa kwemhuka kunyanyanyanya kuwange National Park takatarisana nenyaya dzenzou ndodzati wandei kuwange National Park uye ndo yakati kurei nyika yese saka rubatsiro runoenda kuwange National Park rwakakosha nekuti zvinobuda zvakanaka ikoko zvinoitawo kuti kumwe kwese nyika yese itedzere zvimwe chete
Wange National Park ndiyo nzvimbo hombe yekuchengetera mhuka muZimbabwe uye ibandiko reKavango Zambezi Transfer Conservation Area Kaza TFCA uye yakakosha pazvirongwa zveIFO zvekuchengetedza nzvimbo dzinochengeterwa nzou nedzimwe mhuka pasi pechirongwa chasainiranwa ichi pachaumbwa komiti nevanhu vatanhatu kubva kumasangano aya kuti itungamire zvirongwa uye chirongwa ichi chichabata zvikamu makumi manomwe kubva muzana zveWange National Park muna 2013 pakamuka mutauro pasi rese mushure mekunge nzou nedzimwe mhuka dzapa mushure mokuisirwa muchetura wecyanide zvichakadai chibvumirano ichi chinouya apo paine kugunun'una kukuru munyika mushure mekunge imwe kambani yezvicherwa yeShalom Mining Corporation yanyorera kuhurumende ichitsvaga mvumo yekuchera mafuta munzvimbo yeManapulls National Park iyo inove pasi penzvimbo dzakatarwa neUnited Nations sedzakakosha kana kuti World Heritage Site asi mutevedzeri wegurukota rinoa nezvezvicherwa vapolite kambamura vakaudza paramende nezuro kuti hurumende haizopa yakapa mvumo kuti nzvimbo iyi icherwe vakatiwo nzvimbo iri kudiwa neShalom iri kunze kweManapulls National Park uyewo veMining Affairs Board vachatora danho rekuti voita sei mushure mokunzwa kubva kuvanhu mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti veruzhinji vape pfungwa dzavo kana zvichemo pamusoro penyaya iyi pasati paitwa danho rokuti kambani yopiwa mvumo here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuyeuchidzana kukosha kwekuwanikwa kwenhomba yeHIV AIDS nyanzvi mune zveutano nevanorarama neutachiwana uhu vanoti zvakakosha kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo yekuti chirwere ichi chiwanirwe nhomba kuitira kudzivirira veruzhinji Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Mumwe weava nemakore akawanda zvikuru achirarama neHIV and AIDS ndimufundisi Maxo Kapachao avo vanoti zuva ranhasi rakakoshera pasi rese semuyeuchidzo wekuti hatifaniri kuneta kutsvaga nhomba yeHIV and AIDS. Vakapachawo vati nhomba inenge yakanaka zvikuru sezvo kutora mapiritsi antiretroviral therapy ayo anobatsira mukudzikisa ukasha hwechirwere ichi kweupenyu hwese kuchinetsa.
Yakatikoshera zvakanyanya hanzvadzi nemhaka mishonga yatiri kunwa iri mumapiritsi ke pane kakuneta kanozoitika munhu nemakore anongova uchinwa mishonga iyi yatinoti pachirungu isusu pill burden fatigue saka vazhinji vedu tinozosvika pakurivara kana kusatozoropedza rakanwa futi mishonga yacho
nyanzvi mune zveutano uye vakambova mukuru wesangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV amai Muchamukamuri vati kuwanda kwevana vari kubatwa neutachiona vari pakati pemakore gumi nematanhatu nemakumi maviri nemana 16 to 24 years mucherechedzo wekuti zvisinei nedzidziso nezveutachiona uhu vanhu vachiri kubatwa nahwo amai Mukamuri vati mushonga ungapedza dambudziko iri inhomba
kuva nenhomba yekudzivirira HIV zvakatikoshera senyika
vatiwo senyika mishonga iri kunwiwa nevane utachiona iri kupiwa nevanobatsira vakati asi nhomba yekudzivirira chirwere ichi ikawanikwa nyika inenge yabva panjodzi huru
saka zvitori nani kuti tidzivirire tichiwana rubatsiro kunobva kure unomba kunze izi toga atisi kwanisi saka zvakatona anga kuti tione kuisa misoro pamwe chete tichidzikisa pfungwa dzedu kugamushira science yatibatsira kuti wanirawo nhomba yakaita saiyo.
Mukuru weNational AIDS Council vaBernard Madzima vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru. VaMadzima vati kunyange hazvo paitwa tsvakurudzo dzakawanda kutsvaka nhomba hapasati pava nenhomba yati yawanikwa, asi vachiti naki nokurudzira kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo.
Pada hapasati panyatsowanikwa rine yatinoti efficaciousness, uro rinoshanda zvinoita kuti ridzivirire HIV. Asi tinokurudzira the scientific community kuti irambe ichishingirira kushanda, mainvestors varambe vachishingirira kushanda kutarisana nekuti tiwane nhomba yeHIV.
Studio 7 yaedza kunzwa kudivi rebazi rezveutano, asi mutauriri webazi iri vaDonald Mujiri vati vanga vakabatikana panguva yataedza kutaura navo uye vanga vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamepo. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa nesangano rekuAmerica reNational Institute of Allergy and Infectious Diseases rinova bandiko reUnited States National Institute of Health. Muna nyamavhuvhu wa2021, kambani inogadzira nhomba yeJohnson and Johnson yakazivisa kuti tsvagurudzo yenhomba yeAIDS yavaive vaita kwemakore 15 yaive yatadza kudzivirira AIDS. Imwe zvekare kambani inogadzira nhomba yeModerna ichiri mubishi netsvakurudzo yenhomba yeAIDS ichishandisa umisha hwayakashandisa pakugadzira nhomba yeCOVID-19. Pazuva reWorld AIDS Vaccine Day, masangano akasiyana-siyana, makambani anoita tsvakurudzo nedzinharaunda pasi rose vanoronga mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira kupa dzidziso kune veruzhinji, kuunganidza mari kutaura neveruzhinji paine chinangwa chekusimbisa nhaurirano, kugoverana ruzivo pamwe nekutsvaga rutsigiro rwetsvakurudzo yenhomba yeHIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reUnited Nations rinoti riri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3 billion rekuti ribatsire kuwanisa zvikwanisiro zvinosanganisira chikafu zvekupa kuvanhu vemuSudan avo vakatarisana nehondo yakatanga mwedzi wapera. Sangano iri rinoti vanhu vanodarika ma25 million kana kuti 25 million vari kutarisana nedambudziko rekushaya zvikwanisiro nekuchengetedzeka kwakanaka munyika iyi mushure mehondo iyi. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe nezvenyaya iyi.
Sezvo papaita vamwe vari kuda kugadzirisa zvomuSudan vanosanganisira nyika yeSaudi Arabia neAmerica, idzo dziri kutaura namapoka maviri amauto omuSudan ari kurwisana pari zvino munyika iyo yeSaudi Arabia. Dare iri rinoda kuti ringe rinana sachigaro vaviri vanobatana vaite vanasachigaro vakasimba vanobatanidzira United Nations, boka renyika dzose dzapasi rino, neAfrican Union, boka renyika dzomuAfrica. Saka dzabatana dzo dzinofanira kuita vanasachigaro panhu pamwe chete vedare iroro renyika yeSudan richiitwa imo muSaudi Arabia.
Dare iri rinenge richizoita mabasa api?
Dare iroro rinofanirwa kuti ritsigirwe nedzimwe nyika dzinoda kuona Sudan ichimuka, dzinoda kuona upenyu hwavanhu huchichengetedzwa muSudan. Kwozouya vamiririri vavanhu vanofanirwa kunge varipo, vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvekodzero dzavanhu, vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvematongerwo enyika, vanosanganisira makereke omuSudan, vanosanganisira vezvamabhuzimusi muSudan, zvichibatanidzazve votongi hwavanhu hwomuSudan kwa madzishe kana masadunu kana arimo vamiririri vavanhu vese ivava vagara padare iri nyaya yeSudan inofanirwa kudzeiwa nokukasira kuitira kuti upenyu hwavanhu vomuSudan hugochengetedzwa pasaita kuparara nokutambudzika kwavanhu. Kana chisungo chabuda ipapa tinosanganisira kuti pave negwara reutongi hwavanhu hunobva mumapitsi okusarudza hurumende inenge ichisarudzwa musarudzo dzakasununguka navanhu.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muJapan nhasi kumusangano wevatungamiri venyika nomwe dziri mugungano reG7 uyo uri kutarisirwa kutarisa nzira dzekupikisa tsika yenyika yeChina munyaya dzezvoupfumi pamwe nekutsigira Ukraine mukurwisana kwayo nekupinda kwayo kwakaitwa munyika yayo neRussia. Nyaya yekusanyatsoferefeta nyaya dzeuori kunyanya zvakafushunurwa nenepfenyuro yeAl Jazeera zvave kupa kuti vamwe vati dare reparamende imbwa isina meno. Nepfenyuro iyi yakati vamwe vakuru muhurumende vari kushanda nevamwe vana muzvinabhizimusi kuita uori pakutengeswa kwemangoda pamwe chete negoridhe nekucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering. Pamutemo, dare iri rinofanira kugara richiongorora mashandiro ehurumende. Kochi chiri kupa kuti dare iri rinzi nevamwe riri kukundikana kuita zviri mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vapupuraito Garepi vanokokera nhengo dzebato reZANU-PF mudare reparamende uye nhengo yeCCC vachimirira Mutare Central vaInnocent Gonese. Totanga nekunzwa kubva kuna vatogarepi.
Isu tinoshanda zvakanaka. Mukaona mabasa ari kuitwa neparlamende kukonsulta general public, kudaidza makambani ari pasi pehurumende, maministries vachitaura zvavanenge vachiita nezvatinenge taona zvatinofunga kuti tinenge tichida kuziva kuti zviri kufamba sei. Mabasa yo akaitwa zvikuru kubva richitanga na inzi parliament kusvika iko zvino. Saka maonero angu, parliament iri kushanda zvakanaka. Makomitees edu ari kuita basa rawo zvakanaka. Zvinoratidza kuti vava kuziva vazhinji mabasa avanofanira kuita paoversight.
Vagonesi, munotenderana nazvo here?
Aiwa, apo neapo tinoita basa zvakanaka. Asi pane dzimwe nguva dzinozoita kuti makomitee edu asa kwanisanisa basa zvakanaka. Dzimwe dzenguva dzinenge dziri dzimwe nhengo dzeparamende dzinenge dzakuvharidzira zvimwe zvinhu. Saka pane nguva dzinoitika kuti zvinhu hazvizokwanisi kubudira zvakanaka. Kwoitawo dzimwe dzenguva vamwe vebani vanozotikidzirwa voona vakubudiridza. Saka pane nguva dzakati wandei dzinoona dzekuda basa zvakajeka zvisina kunyadiwa. Masimba tinawo, sabumbiro yenyika guru section 119 yeconstitution nezipama simbe kutima institutions ese ari pasi peparamenti uye masimbing orders zvakare ane zvipama simba iwayo asane dzinguva vamwana zvekutika hamiriongo vakutyii tichedza kuzvakanaka.
Vatogarepi vamwe vachipa muenzaniso vari kutarisa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera iri kupomerwa vamwe kuti vanga vasingafambise zvakanaka nyaya dzekutengeswa kwegoridhe vachiita hori uye kuchenesa mari dzakasviba dzemandondaringi vachiti havasi kuona zvaitwa neparamende kuferefetawo nyaya.
Indoti kana paine panokonekwa kuferekesetwa zvakakwana kana kuvhunzisisa kuti tiwane pakanaka nepakashata zvinhu zvee zvitova kuti isu separamende tei tatongotadza basa redu sezi tikatarisa zvataurwa na zvabvunzwa mubvunzi muhouse speaker of parliament vamudhenda vakabva vadavira makomiti iwawo anofanira kuinvestigata izvozvo zvinotaurwa zvakaonekwa neAl Jazeera. Ngavaende vanoferefeta, tinotodawo kunzwa kuti zvakafamba sei. Hairisiri basa rekuti munhu kana waritadza wopomerawo vamwe kuti tazotadza kuita nokuti tanga tichidini. Vagonese vari kuti pane vamwe vanenge vachityidzirwa. Haungauyi kuzomiririra constituency yako kana kumiririra ruzhinji rweZimbabwe uine muchuchu uchingotya nezvinenge zvisipo. Kana waenda kundoongorora zviri kuitika mukambani, ingava hurumende, kungava papi panenge paitika chunhu, kune vamwewo vanenge vasingadi kuti zvibude. Iye pachake munhu unenge achiongororwa kuda ungangofunga kuti vanhu ava vakuendawo pavasingafaniri kuita. Asi kana uchizva kuti uri kuzviita uchigaidwa kana kuti uchitungamirirwa nomutemo, munhu haafani kana kutombotya, unotongoita. Isu separamende tine kodzero, spika vataura kuti tine kodzero rokutarisa. Hatidi kungoti tinonotarisa zvinhu. Kana vamwe vanonotarisa zvaane politics mukati, zvabuda mumandeti yedu semaparliamentarians, ndopatoti aiwaka tabuda mugwara rezvatatifanira kuita. Kunoongorora hakurambidzwi munhu. Kana tichingozviita tichivavarira kuzadzisa zvinorehwa namastanding orders, zvinorehwa nebumbiro romutemo, handifungi panonga pokana nazvo kuzvichingoitwa zvakanaka.
Vagonesi, hanzi vamwe vakuhwanda nekuti vamwe vari kutyisidzirwa. Muri kufara here nemabatirwo akaitwa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera ine dare reparamende? Zvimhingampinyi zvipi zvamuri kusangana nazvo?
Kuti munyika medu pane zvinozoita kutikirizwa kwamakomiti eparamende. Zvinoyoka pakabuda nyaya yamaleptop aya ainzaitengana ma9000, pane makomiti afanirwa kunga achongorora nyaya yacho kuti zviri kumbofamba sei. Akazopikirwa kukanzaiwa ngazvitiriezvitieme zvake. Zvakare pane nyaya dzakambobuda dzekuti chairman yekomiti yeagriculture vawazigadhina pavainzi vaferefetwe zvakare, hapana zvimwe zvakazinatobuda zvakajeka. Tochienda kunyaya yeAl Jazeera, nezvino pakabvunzwa mubvunzo iyi pane kamba yandaichitenderera yandaichinzi yakabva kuna spika. Pawakabvunzwa mubvunzo iyi zvino nyaya yacho yakambodhambwa-dhambwa tisingatozivi vaida kuti kudii kana majeriti spika ini handitiziziya. Nekumingira zvekuwana spika zvakare haunonazobuda pachena kuti gagagaga vangotaura chanisa mubeiinyuzi unyuzi haungagoni kuverenga mapepa nhau mutiweyo.
Vatogare pipindurai tinzwa.
Pane zvimwe zvinofanira kutitariswa Blessing, kuti tichiinda kuparamendi uku maMP anovhoterwa vamwe vacho ruzivo rwezvenonzi zvinoinvestigatwa zvacho runenge ruri rushoma. Panogumira nepanotangira mutemo vamwe vanenge vasina ruzivo rwakakwana. Saka paanenge akonewa kana kuti akashaya ruzivo wobva ati ndambunyikidzwa, ndarambidzwa zvandinofanira kuita and so forth.
Vagonesi,
chinoitika ndechekuti makomiti edu pane dzimwe dzinguva futi dzaanoinwa mari paanenge achida kuti aite mainvestigations ombomiswa sepanenge pachinzi parliament haisi kufita. Mashandira zvofaaerenei zvikanzi parliament haisi kufita makomiti anoti asiti.
Manzwa kubva kunhengo yeCCC, varumiriri vemutare central vainocent Gonese pamwe chete nevanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapopuraito garepi pauri kuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa nezvekupinda kwemadzimai mune zvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndikusiya mina Standikile Mhlanga.
Soko isika.